zvinhu zvakaita manyamamire nerongo tichitevera kukwidzwa kwakaita mutengo wemafuta edhizeri nepeturu navamunangagwa vakati vasimuka kuenda kune dzimwe nyika. Zvandingataura ini ndezvekuti vazhinji havana kufara nenhano yakatorwa navamunangagwa kuti vakwidze mafuta epeturu nedhizeri, nekuti tinoziva kuti zvinonobata mitengo yese yagara yanga yadhura nakare. Asi maonero edu ndeyekuti chinhu chanyanya kunetsa inyaya yekuti zvinhu zvicharamba zvichikwira nenyaya yekuti tiri kushandisa mhepo tichidyi mari inovaia bond note. Mari inoita iyo US dollar yatakambenge tichishandisa haichawanike. Saka kureva kuti munhu anonzi civil servant nevamwe vese vari kutambura saka kukwira kwakaita mitengo nekuoma kwaita upenyu nekutambura kwevana vezimbabwe ndiko kwakaita kuti tisvike patiri apa. I think ndingangoti kukwidzwa kwemitengo yepetro nedhizeri takangova ndicho muchisa wakaiswa pamoto wakanga watoumbwa kare.
Vamusengi, munoonawo senyaya?
Yeah, ndofunga vataurawo muono wavo, asi iri ishu yekukwira kwezvinhu zvagara zvaitika chero kwachaii yezimbabwe. Zvinhu zvinokwira zvichidzika, asi hazvidziki nenzira yemhirizhonga kuti vanhu vataiwa regai tiratidzire nekumacha kana kuti nekuvhara rodhi. Bhizinesi yemuzimbabwe rotofamba nemumugwagwa inenge yakavharwa. Saka kuvhara kune kwaitwa mugwagwa kunokonzera nzara muzimba. Kana vanhu vakatsamwa pane nzira dzakawanda dzekuti vanhu vataure nadzo, vangave magwaro kana ivo vari kuMDC vanofanirwa kunyora vanhu havadyi politics. Maelections akaitwa akapera kudhara sekuzanupf yadai
zvaina zvainotibatsira munyika.
Zvarika Demaonga, zvinhu zvakamira sei munyika umu?
Mazuva mana adarika taona mapurisa, masoja nevamwe vanhu vanofungirwa kunzendere zanupf vachipinda mudzimba dzevanhu vachishungurudza vanhu, kupfanya madhoo, kupfanya mawindo, kurova, kushambaradza vanhu kuti vadirei kutora nhanho inobvumirwa nepamutemo wenyika yekuti vanoda zvavo kuchigarira kumba vatiratidzira kusafara kwavanyika vari kuita nehurumende yavamunangagwa. Ndingangoti nhasi mubepa renews day manga muchitaurwa nyaya yemunhu wekuyouth league yezanupf anonzi Benson Bobo nevamwe vake vakapisa bhazi rezuko emarimwe zuro. Vanova ndiro vanenge vanotonoapiya kukoti nhasi vakasuka. Saka tiri kuona kuti zvinhu zviripo izvi zvekuti mapurisa nemasoja ndo ari kuonekwa nevanhu njenezi asi ike zvino kukoti kune vamwe vakatopindavatopinda makusena nhasi vana Benson Bobo vandikutaura vakapisa mabhazi ezuko. Saka tiri kuona kuti kwaita mhirizhonga yakanyanya iri kunyanya kubata madzimai nevana vechidiki vakomana vari kunemererwa mhosva dzavasina kutara kunzi ndimi muri kupisa, ndimi muri kuluta nevanhu vezanupf pamwe chete nemapurisa nemasoja vachitumwa nehurumende yavamunangagwa. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vamusengi, tipewo mhinduro yenyu pane zvataurwa namuzvareka Demaonga.
Ndo yandikutaura ishu yekuti violence ari kuti iri kukonzerwa nevanhu vezanupf. Handizvoba, anoziva sei kuti uyu ndevezanupf? Vakakonzera noizi ndo maMDC because ndo vaivhara road ende bhizinesi remuzimbabwe tifambe munhu andofamba nemurod.
Ko, nyaya yavari kuti vamwe vezanupf ndo vamiswa pamberi pedare vachinzi vakapisa bhazi vanga vachinzi vana bhobwa?
Kwee, kuri kunyeperwa. Hakuna munhu wezanupf zvekudaro. Tinganyepa, hakuna mupurisa kana muuto akarova munhu. Hakuna, kuda vakataura kuti ngana vandovangatoziva but hatina vatakaona.